manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kukadzi 14 2018
makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Ini ndine Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vagari vemuHarare nhasi varatidzira vachiti havazi kufara nezvanga zvarongwa neZimsec pamusoro pegakava riripo pabvunzo dzeEnglish.
Mutungamiri weZimbabwe Red Cross Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mutasa vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya yevashandi vekuhwange Colliery avo vave nemakore mana vasingawaniswi muhoro.
Makanzura eguta reHarare anonzi anyora tsamba kubato rinopikisa reMDCT kuti anoda kuti meya weguta vaBernard Manyenyeni vasiye basa sezvo vasiri kushanda navo zvakanaka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC.
Vagari vemuHarare nhasi varatidzira vachiti havasi kufara nezvanga zvarongwa nebazi redzidzo zvekuti vana vechikoro vakanyora bvunzo dzeO-level vanyore chirungu zvakare zvichitevera kuvhiringidzwa kunonzi kwakaitwa bvunzo idzi dzisati dzanyorwa. Mutoreri wenhau Thomas Siripasi anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanga vachidarika zana avo vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvichitoropodza hurumende yava Emmerson Mnangagwa pamwe nebhodhi rinoona nezvebvunzo dzemunyika reZimsec varatidzira pakati pedhorobha reHarare nhasi vachiti havasi kufara nedanho ranga ratorwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavhima rekuti bvunzo dzebepa rechipiri rechirungu rakanyorwa gore rapera rinyorwe zvakare. Varatidziri ava vasiya magwaro enyunyuto kuparamende pamwe nekumahofisi ebazi rezvedzidzo yepasi vachitaura mushure mekusiya magwaro enyunyuto aya vanga vachitungamira kuratidzira uku kwanga kwarongwa nebato retransform Zimbabwe uye vari mutungamiri webato iri vaJacob Ngarivhume vati veruzhinji havasi kuda kuti vana vavo vanyoreswe bvunzo kechipiri pakatariswa nguva shoma yavakapiwa yekugadzirira bvunzo idzi uye kuoma kwakaita upfumi hwenyika kwavati kwaizoita kuti vana vazhinji vashaye mari dzekuenda kunonyora bvunzo idzi. Mumwe wavanga vachiratidzira ava vamulandi Ncuve vati zviri nani kuti vana vanyoreswe bvunzo dzeCambridge sezvo bvunzo dzeZimsec dzichingovhinza gore negore dzisati dzanyorwa.
Takabhadhara tikahoresa vanhu vaititarisira maexams evana vedu handiti saka tiri kuti hatidzokeri kunonyora musina kudzinga Zimsec. Toda Cambridge ini respected handiti kana uchikoniwa kuita Zimsec kutarisa pepa kosa ruzocharitarisa here.
Mutungamiri wesangano rinomirira zvido zvevarombo munyika reInternational Socialist Organization vamunyaradzi Gwisai vashorawo hurumende vachiita hesi kunzwira tsitsi veruzhinji munyika vari kurarama nehwaku mukwaku.
Nyika ino haisi kuyaunzi nyika yefamily one. Patakabvisa kuti family one iende hatina kuti tuzukuru vanoda vamunini vasara vachidya nyika inoita madiro ndosaka vasina shungu nevana veZimbabwe. Havana hanga Garwe paakaita izvi muna 1996 akanzi anzi enda kumba Mavhima achiri kutsvage mudenga kana zvaitwa nevana 100 Zimsec bodhi ichiri kutsvagei. Havana hanga makomrades nekuti vanofunga kuti vana veZimbabwe vanofunga kuti vashandi, vanofunga kuti varombo, chakavata. Zvino kuvata kwakapera ndozvatoda kuti vazive. Toda kuti vazive kuti papatana murombo, papatana mushandi, ndonyika, hapana nyika inodarika ipapo.
Hatina kukwanisa kutaura navamavhima kuti tinzwewo divi ravo sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wemakurukota ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare repamusoro nhasi rapamutongo wekuti bvunzo dzechirungu dzepaper 2 dzeordinary level dzange dzichifanira kunyorwa zvakare nemusi wechishanu hadzichanyorwa, uye zvakabuda mupaper 1 ndizvo zvave kuzoshandiswa pamagwaro evese vakanyora bvunzo idzi gore rakapera. Godwin Mangundya anotipa nyaya inotevera.
Pamutongo wavo Justice Lois Matanda Moyo avo vakanzonyai na Justice Priscilla Munangati Manongwa vati vanobvumirana ne Zimbabwe Schools Examinations Council ZIMSEC kuti pakave nekubira kwakanyanya mubvunzo dzeEnglish Paper 2 uye zvakabuda mubvunzo idzi zvisashandiswe. Asi vati danho reZIMSEC rekuti bvunzo idzi dzinyorwe zvakare rakaitwa nechisimba uye pasina kufunga kodzero dzevana vasina kubira. Vatiwo zviri pachena kuti vashandi veZIMSEC ndivo vakakonzera dambudziko iri, uye kunyange vakaita izvi havasati varangwa. Vatiwo nguva yakapiwa neZIMSEC kuti bvunzo idzi dzinyorwe zvakare yange iri shoma, uye dare raona zvakakodzera kuti bvunzo idzi dzisanyorwe uye kuti pashandiswe zvakabuda muEnglish Paper 1 chete. Kweta rakakwidza nyaya iyi kudare richimirira vaVictor Mukomeka naMai Chingasieni Govert avo vane vana vange vakanyora bvunzo dzeO level gore rapfuura, vaDanford Alimani vaudza Studio 7 kuti vafara chose nemutongo wapiwa nedare.
Dare ratiro wana havafani kunyora mazama musi wa 16 February asi kuti ZIMSEC ingaigadzire mari dzavo dzevana ava based on bepa rekutanga ravakanyora muna November ranga risina maproblems leakage angakonzera kuti vanalifaye paper 2. Tiri kufara zvisingabviri nekuti zvatanga taendera kudare ndozvatawana.
Munyori mukuru werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti matare aisa zvido zveveruzhinji pamberi.
Mutongo waturwa nedare rehaikoti mutongo unoratidza kuti pamwe tichine some semblance yekuti matare edu anogona kunga achimeka majudgments asinei nechekuita nemapoliticians, ende tinoti tinotenda zvikuru kudecision iyoyi. Chepiri ndechekuti toda kuti vamavhima vazive kuti ZIMSEC yarambwa nevanhu. According to what we're told in ED as a pinned up government, akati when the people have spoken, God has spoken. I think today God has spoken and they must listen.
Justice Matanda Moyo vati vachapa mutongo wavo uzere munguva pfupi inotevera. Mune imwewo nyaya, dare reConstitutional Court nhasi ratadza kunzwa nyaya yava Gabriel Shumba naSibonelo Mpfumisi vanogara kuSouth Africa navaDarlington Nyambiya vanogara kuBritain, iyo vari kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota sezvo magwaro avo ange asina kumira zvakanaka. Vange vachitungamira vatongi vedare iri Justice Elizabeth Gwaunza vaudza vange vachitungamira kuitai vatatu ava Advocate Tavani Mpofu kuti magwaro avo ange asina kumira zvakanaka, mamwe ange asina mapeji sezvinodiwa pasi pemutumi wedare iri. Nekudaro dare rave kuzunzwa nyaya iyi musi wa 14 kurume. Vatatu ava vanoti kurambidza vari kunze kuvhota kuchikora kodzero dzavo, uye vari kuda kuti mutemo wesarudzo ushandurwe kuitira kuti vakwanise kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yevashandi vekuhwange Colliery ava vane makore mana vasingawaniswi muhoro. Patricia Nadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaMutasa vati madzimai evashandi ava vava nemazuva gumi nemanomwe achiratidzira uye upenyu hwemhuri dzavo hunosiririsa. VaMutasa vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti kambani yehwange haisi kutungamirirwa zvakanaka uye neuori hukuru.
Saka vakadzi ava vari kumanikidzika mudzimba dzavo, vana havana chokudya, mumwe wakadzi ava akanga atodonha nenzara zvakakonzeresa bongozozo iri. Saka tasvikako takakurukura navazhinji vese vari munharaunda, vashandi nemadzimai nemanagement. Tikaona kuti dambudziko iri riri kunyanya kubva pakuti mugodhi hausi kunyatsa kumanejwa zvakanaka, uyezve kuti kune vazhinji vari kudya pauri zvatinofungidzira kuti mune huori huri kuitikamo.
Vachiwo hurumende ikasagadzirisa nyaya ine chimbi chimbi, sangano ravo richatanga kuratidzirawo muHarare richitsigira madzimai nevashandi vekuwange Colliery.
Asi tichatangazve zvovezvo yemademonstrations pahead office yeHwange Colliery kusvikira hurumende yatinzwa. Tichabatsirazve madzimai pachishuwo chavo chekuti vanoda kusumudza demonstration yavo vanoratidzira vari muVictoria Falls. Saka izvozvo ticharamba tichivabatsira tichitarisazve mukana wekuenda kumataredzi mhosva kuti kana zvichigona nyaya itorwe nemataredzi mhosva kudare guru guru renyika reconstitutional court.
Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vatiwo zvinosiririsa kuti vashandi vekuHwange Colliery vari kutyorerwa kodzero dzavo pamwe nekutyityidzirwa, izvo zviri kuita kuti vasabatana nemadzimai avo mukuratidzira. Vamoyo vati panyaya dzekuremekedza vashandi, hurumende yava Emerson Mnangagwa ina zvayakanyanyosiyana nehurumende yaimbovapo yava Robert Mugabe, kunze kwekuti madzimai ari kuratidza awa ari kuratidzira asingarohwi.
Hapana mutsauko. For now hatisati taona difference. Mumanogona kuti yange iri hurumende yamugave madzimai aya anga arohwa nemapurisa. Ndicho chinhu chete chingangoti ipositive kuti for the 17th day madzimai have been demonstrating, mapurisa ari kuti haasi kupindira. Ndicho chekutanga positive taiona paadministration yani yamunangagwa. Otherwise panyaya dzemabatirwo evashandi hatisati taona. In fact issue tinoti kutrade union iwage theft iri kuwedzerwa. Tiri kuona namba yevashandi vanoenda vasingatambiri mari iri kuendera ichiwanda.
Kambani yeHwange Colliery inonzi ine mari dzevashandi dzinosvika kumamiriyoni makumi manomwe madhora. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vekambani yeHwange Colliery kuti tinzwe divi ravo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye kuti tinzwe pamire hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Makanzura yeguta reHarare anonzi akanyora tsamba kubato rinopikisa remDCT kuti anoda kuti meya weguta iri vaBernard Manyenyeni vasiye basa sezvo vasiri kushanda navo zvakanaka. VaManyenyeni vakasarudzwa kuva kanzura vari nhengo yemDCT muna 2013. Muna 2016 vakambomiswawo basa nevaimbovagurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere, uye vakambofanwa bata matomo vakamirira vakasukuwere mubazi iri muzvinafundo Jonathan Moyo vachinzi vainge vadoma zvisirizvo munyori mukuru weguta vaJames Mushore. VaManyenyeni vakazosungwa neveZimbabwe Anti-Corruption Commission asi vakazosunungurwa nedare sezvo vainge vagarisa vari muusungwa zvichikora bumbiro remitemo. Hatinokwanisa kubata vaManyenyeni kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vanga vari kunze kwenyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObed Kutu kuti tinzwe zviri kuitika.
Hongu ndoda kuti vatereri veStudio 7 vazive kuti macounselors edu MDCT muno muguta guru reHarare vanotiwo vakagara pasi vakativo vakaita resolution yokuti meya vedu councillor Ben Manyenyeni vanovaivo councillor weward 17 Mount Pleasant muno muHarare vatwe recalled. Asi vakanyora chichemo chavo vachichinangisa kuprovince sokuziva kwenyu ine procedure yekuti Harare City Council iri pasi peHarare Provincial Executive yomusangano. Saka painotanga kusvikira nyayavo yoyo kutu wako Dr. Rico inoshikira pa provincial level inotondera kuti Honorable Eric Murai wanawandigo provincial chairperson niwe MDC timu nomu Harare province lano jio wakato tambira tamba acho zaka zino zoiti kandezo kutipane ito wa maprocedure kuti zino zokwira wako mtoro zoenda kuneshe na otina portfolio secretary wedu ano itaneshe local government doo pane zenge pako ne kwa kunzi zoitwa indosi ere kana kutikwete saka parizi na ntangawa ne ruzi wa angu kutima processes iwa wo ati apezwa ere kana kutikwete
asi mungazi ere zvikonzero zvavari kupa iwo makanzura
so kunzwa kwa ndiri kuita ini ndiri kungunzwa kuti vari kuti Councillor Manyenyeni havashandi nevamwe zvakanaka ini handidi kuti nditarise munhu akarerekera kuti urwu kana urwo asi vane zvichemo zvavo zvavanoti ivo havasi kushanda vose zvakanaka zvino chinonetsa apa ndechekuti zvine zvichidawo kuti isu sebato tichawana mukana wokutsoropodza nyaya iyi nekuti pari zvino Councillor Manyenyeni havamo muHarare vakambofamba zvavo nerimwe basa vari kuzhe
mutauriri wemdct vaobet gutu vachitaura vari parunare muHarare
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7
tiri kutepfenyura tiri muWashington DC
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
Dare reparamende muSouth Africa riri kutarisirwa kuvhota mangwana kuti rimanikidze mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma kuti vasiye basa asi vaZuma vachitaura pane penyuro yeSABC vati havana chavakatadza nekudaro havasi kuziva kuti sei vari kuda kunzi vasiye basa Bato reANC rinoti utongi hwavaZuma hunofanira kupera svondo rino. Bato iri nezuro rakazivisa kuti rainge rakumbira zviri pamutemo kuti vaZuma vasiye chigaro chekutungamirira nyika vakamiririra ANC. VaZuma vakasiya basa mutevedzeri wavo Cyril Ramaphosa ndivo vanenge votarisirwa kubata matomu kusvika sarudzo dzaitwa gore rinouya.
Bazi reUnited Nations reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti nyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura iri kupa kuti dunhu rekuchamhembe kweAfrica ritarisane nenzara mwaka uno. Mukuru weFAO mudunhu reSADC vachimimba David Piri vanoti zvirimwa zvakaita sechibage zvinenge zvakaderera pagoho. Gonye rinodya zvirimwa reamiwom rinonziwo riri kukanganisa zvakanyanya zvirimwa munyika dzakaita seZimbabwe, Zambia nedzimwe